Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 24/2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nhasi vaparura bhajeti regore rinouya remari inosvika 4.2 trillion RTGS.
Handingatendi nechihwiti kekamusikana kana kamukomana kachiri kukura. Bodo, isusu hatiite zvokudya nokuti hatisvingwe nedumbu. Kuna nadumbu kandataura vana dumbu ndichinge vanosundwa nedumbu kuti ndipewo purazi, ndipewo motokari pano, haiwa ikoko hatisvikiko.
Nhasi tine hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa Recitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi eFIFA World Cup 2022 kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nhasi vaparura bhajeti regore rinouya re4.2 trillion yemari yemunyika, vachitarisirawo kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 3.5%. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vancube vati hurumende inotarisira kuwana $3.9 trillion yemuno, asi inotarisira kushandisa $4.2 trillion, uye vane nzira dzavachashandisa kuti mari iyi ikwane.
Tine nzira dzatichashandisa kuti tiwane mari iyi, tichisa mabonds pa Victoria Falls Stock Exchange, uye tichatora zvikwereti pamwe nekushandisa matreasury bill.
Vati zvinangwa zvikuru zvebudget ravo zvinosanganisira kutsigira mabasa ekurima, kusimudzira mabasa ezvicherwa, utano nedzidzo. Vati nekuda kwaizvozvo vapa mari yakawanda kubazi redzidzo. Bazi redzidzo yepasi rapiwa $631 billion yemadhora emuno, inova mari yakawanda kudarika mamwe mapazi. Pamakomisheni ese, Zimbabwe Electoral Commission ndiyo yawana mari yakawanda $76 billion yemadhora emuno kuti igadzirire sarudzo dzegore rinouya. Vancube vatora matano ekuwedzera kana kubvisa mitero yakaita sevalue added tax, iyo yawedzerwa kusvika pazvikamu gumi kubva muzana. Vadzorawo mutero wechikafu chinotengwa kunze kwenyika. Mutero uyu wainge wambobviswa senzira yekurerutsira veruzhinji kuti vatenge chikafu chine mutengo uri pasi. Vaimbove gurukota rezvemari vatendai biti veCCC vachimirira Harare East vaudza Studio 7 kuti varwadziwa kuti vaNcube vawedzera mitero inobata varombo.
Taradziwa kuti akwidza mutengo uri mutero weVAT back to 15%. Taradzo abvisa duty on basic commodities dzinenge chiimportwa nevanhu vedu vachitora kubva kuSouth Africa. So tikurwadziwa kuti ibudget revapfumi, ibudget rekutora mari kuvarombo, and ibudget ratadza kuappreciate kuti munhu mutema ari kutambudzika ngaabhadharwe nemaUS.
Vabiti vati budget iri ringadai raitwa pachishandiswa madhora ekuAmerica. Vanokokera nhengo dzeMDC muparamende vaDavid Tekeshen vachimirira Makoni Central vatiwo budget ravaNcube harina matano anopedza kutambura kweveruzhinji munyika.
Hachayona kuru mbele pa mbele pa. Wanu kwa hivyo na kutu rinyuma. Kutira watu wana wala mwa watu kushenti. Musa apana mari hachi kwa ni kanisa hachi naka na chachiri kwa hana. Saka wakanga wasna kuri nyuma. It means my price will go up. Kana enda up then there is a problem.
Jumia ze ufumi wa chishanda nisanga norele by Economic Development and Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara. Vati wakunyange hachi vanguwe vatora matano. Anakira ufumi nyayaye kukwiza mitero we VAT. Icha kwiza mitengo yezvinhu.
Wongo zvino ita kuti zvinhu zvitikwire mbichana nekuti VAT is a cost on it's a cost on production tax yes it's a cost on production saka zvino affect mitengo yezvinhu
asi muzvina bhizimisi zvakare varisachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vati vanofara chose nematano atorwa navanwe mubudget ravo
kuuya kwanga kuchiita hupfu kubva kune dzimwe nyika usingabhadhare mutero weduty zvanga zvakutitorera business senge sisina musika wazvo saka tinofara kuti kumiswa kwaitwa zvinhu izvi zvakupowa mukana kuti tidye zvemuno tichengetedze mabasa emuno zvakanaka tisainge tichinodzokera kune dzimwe nyika kuti tipiwe sadza nechi
nengo yezanu PF yekumashonaland east amaita tenda mavetera vanoti vafara kuti mapazi edzidzo yepasi nereutano ndio hawana mari yakawanda
free education yataura zvakare kuti kuchange kune free education yavari kuda kuti vaconcentrate pairi satinotenda kuti government yaita donzvo rero kuti
budget iri richazeiwa neparamende kutanga musi wa 6 mwedzi unouya uye rinogona kupaswa sezvariri kana kusandurwa semaonero anenge achitwa nenhengo dzeparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vakaramba kutambira zvikakarara zvemotokari kubva kuhurumende nezvimwe zvavainzi vaizopiwa semunhu ainge awana mavhoti akawanda musarudzo nekuti vari kuti hazvibatsiri kuti vapiwe zvinhu izvi veruzhinji vachitambura. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakaudza Studio 7 kuti vachamisa ndivo vaifanira kupiwa zvinhu zvakapiwa mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora asi vakaramba. Vacharamba vakati mutungamiri wenyika akaita izvi nechikonzero chekuda kupodza matambudziko munyaya dzezvematongerwo enyika nekurwisana uye kuremekedzawo vanopikisa sezvinoitwa kune dzimwe nyika. Asi vachamisa vanoti mirizhonga inogadziriswa nekutaurirana pasina kupanana zvipo uye vapomera ZANU PF mhosva yekupa kuti munyika muite kunge makaberekera ingwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Sarudzo makwikwi sarudzo isiwa mukuona kweZANU PF. Chinoitika ndechekuti ukange uri dofo ukaona kuti uri kukundwa kune ari kuita number 1 zano ndoro kunovhuna penzera yaanokukunda zano ndeye kunoba bhuku exercise book raanokukunda kana textbook zano ndoro kuzoti kana watadza izvozvo wotoba chair ukange watadza izvozvo wotoda kutoba munhu wacho chaiye kuti ngaachiregera kuya kuchikoro uningosara ndiri ndega chino chikoro makwikwika chikoro mudzao. Inyaya yemakundano haungaiti chinhu chekuti isarudzo iona kunge itsiva pasarudzo ona kunge ipfumo musana kana kuchimbo kugodzi kupisirana misha nezviri kuitwa izvi zvese izvozvi izvi kuita kwokuoneka unoziva dhimoni rine hasha nenharo kana rooneka hapana chakanaka panoita mutsindo nemhute saka muchaona kuti maitirwo ari kuitwa nezanu PFI ndeyekuoneka vaanoziva kuti nguva yapera.
Asika tichitaura nevamwe ZANU PF nevamwe muhurumende umu vari kuti kuti tiedze kuumba runyararo takaedza kukupai imi vachamisa motokari purazi zvekurimisa nezvimwe uye kuti muve mukuru mudare reparamende imi mukatsika yenyu madziro.
Isu hatina kuchipa saizvozvo takadzidziswa nana vatsvangirai zvatopota zvedhemokrasi nekushandira kodzero dzevanhu kodzero dzevashandi kodzero dzevanotambura kodzero dzoruzhinji kodzero dzenyika. Handingatengwi nechihwitsi sekamusikana kana kamukomana kachiri kukura bodo isu ati kezo kujika nukuti ati sungwe nedumbu kuna na dumbu kanda tara wana dumbu ndisunge vano sungwa nedumbu ndipeo prazi ndipeo motokari pano ayo waiko kwa ati sitiko nyaya isiye kudaro kana wachidaguru ita surprise zakanaka asitile kira kuzita ili nyaya kuda kutora chinano chima tongere wei nika kukana kutenge sako zeruzewani uchikanganisa sunja kadara aiza tuwira nashu.
Saka dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswe sei chaizvo vachamisa vamwe vachiti ngaivhiwe vamwe vachiti haivhiwe.
Isu takati kana tapuwa chigaro chinobva muruzhinji kunana Pollard takataura tikati kana zita nhaurirano hatidi kubatana kumeso toda kubatana maoko tobatana pfungwa dzofamba zvakanaka dziri pamwe chete kukanyaurangana zvanza zvinogezana hakuna unogona kukushidzira ari ega kupfuurika denga remba hubatsirana kunyanya nyanya yeZimbabwe nekuti Zimbabwe imba yemabwe kai inotoda vanoronga inotoda vanovaka kuaronga urongiri wega saka takataura tikati mazani iwayo tingationesane zvisiri zvokutengana zvisiri zvokubhaizana kana kubhadharana nekuti unoda kuti kana ukandirumisa bhonzo wozva kuti handihukuri isusu hatidi bhonzo rikauya hatidi kuongorisiya rakadaro nekuti hachisi chinangwa chedu kuwane bhonzo chinangwa chedu ndechekuti nyama bhonzo riende kumwana weZimbabwe kwete kuvatungamiriri kana kune vanenge vari kumberi wodya zvevapfupi nekureba woda kuti ushandiseka utwiza hwawapuwa kunzi utarise kumberi iwo wakuda kuita furira mudenga kuvari pasi vanofurei zvinozoopedza sora rese mudenga hatidi utungamiri hwakadai.
Asi pane nhaurirano dziri kuitwa here pasati paitwa sarudzo idzi kana kuti makagadzirira here kuti muupinde munhaurirano dzakanangana nekugadzirisa zvinhu munyaya yekuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo?
Nyaya yenhaurirano iyi haitomborina kana kuti ingapostponwa kana kuti ingarambwa. Vanhu vanofanira kutaurira. Hakuna musha usina dare, hakuna nyika isina gungano kana gumano repfungwa. Vanhu ngavabatane, vanhu ngavaonesane, vanhu ngavafambe pamwe chete, nyika igadzirwe, nyika iende mberi. Ndosaka takataura isu kuti kukanya hurangana zvinotoda kuti vanhu vauye pamwe chete, uyo neuyo pfungwa dzozanganiswa pamwe chete, nhaurirano dzofanira kuitwa munyika muno. Chatisingangodi inhaurirano dzekubatana kumeso, nokuti chero mukatarisa vamwe vanoti vachiti iyo hatizotauri neuyo weTCCC, hatizotauri naChamisa. Bati makanganwa here nhaye vamunangagwa kuti taigara pamwe chete muparamendi imi padiva tichikupai mazano njere moto dzinogokedzanwa wenyu waigara choke chakadzima tokupai pfungwa kuti tiitaivo munobikira vana kuti vawane pariji kumba hamuchatendi.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Tichaenderera mberi nehurukuro navachamisa mangwana apo tichavabvunza zviri kutaurwa nevamwe zvekuti utungamiri husina kunyatsojeka mubato ravo hunogona kunge hwave kupa kuti zvinhu zvisamire zvakanaka. Mumiriri weZengeza West mudare reParamende vaJob Scholar vakumbira nhasi kuti mutongi wenyaya yavari kupomerwa pamwe chete nemumiriri weChitungwiza North yekupesvedzera mhirizhonga asave nechekuita nenyaya iyi. VaScholar vari kupomerwa mhosva iyi pamwe navaGodfrey Stole vekuChitungwiza North. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Magweta avaSkala asvitsa chikumbiro chikudare nhasi achiti haana kufara nemashoko amajistrate Muzvare Tafadzwa Miti pavainyima vaSkala mukana wokubvisa mari yechibatiso pane imwe mhosva yavaipomerwa nezuro. Kunyange vaSkala vakasungwa kanodarika 64 havana kumbobva vabatwa nemhosva, asi majistrate Miti mukupa mutongo wavo vakati vaSkala inhini inoramba ichityora mutemo. Izvi zvakakatyamadza vanhu vainge vari mudare nezuro pamwe nemagweta avaSkala. Rimwe gweta ravaSkala vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 kuti nekuda kwemashoko aya vaona zvakakodzera kuti mutongi uyu asanzwe nyaya iri kupomerwa vaSkala navaStole.
Nyaya iyi yanga ichifanira kutanga kutongwa muzvara nhasi asi haina kukwanisa kuzoenderera mberi nechikonzero chekuti tazivisa mutongi kuti tiroda kuisa chikumbiro pamberi pake chekuti azvibvise pakutonga nyaya iyi nekuda kwekuti tirikuona sekuti hapasisina mukana wekuti nyaya itongwe zvakajeka. Zvichibva nemashoko akataurwa nemutongi uyu paaitura mutongo wake wapawairambidza vasikala kuti vatongo vachibva kunze.
Vabhamo vatiwo vachasvitsa chikumbiro chizere kudare chiri muunyorwa vachipa zvikonzero zvizere panhuna dzavasikala. Gweta rehurumende panyaya iyi vaGeorge Manokore vati ikodzero yemusungwa kuti nyaya yake itongwe zvakanaka, vakati vachazopawo dare mhinduro yavo iri muunyorwa kana vawana zvinyorwa zvemagweta avasikala. Gweta ravasitole vaOliver Marwa vati havana dambudziko nechikumbiro chavasikala, vakati vachatevedzera zvese zvinenge zvaturwa nedare pachikumbiro chavasikala. Mutongi wedare ati achatura mutongo wake musi wazvita 7 wokuti ogeza maoko ake panyaya iyi here kana kuti kwete, mushure mekunge averenga zvinyorwa zvemagweta avasikala pamwe nevachuchisi. Vabhamo vati kana muzvare miti vakaramba kugeza maoko avo panyaya iyi, vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Hongu mukana uripo togona kukwira padare repamusoro.
Vasikala vari kutarisirwawo kudzoka kudare mangwana pavakatarisira kupihwa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo pane imwe mhosva yavari kupomerwa vari vega yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya yematare zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Ali. Asi vasikala vari kuramba mhosva iyi vachiti vakazopomerwa mhosva iyi ivo vatosungwa kare uye hapana chavaikwanisa kukanganisa mukusungwa kweinofungidzirwa kuti inhengo yezanu PF vaPius Jamba Mukandi, avo vakazosungwa vakabvuma mudare kuti ndivo vakapamba pamwe nekuponda muzvare Ali. Vasikala vave nemazuva 163 vari muusungwa zvichitevera kusungwa kwavakaitwa muna Chikumi mushure mekupambwa nekupondwa kwamuzvare Ali inova nhengo yebato ravo reCCC. Mhuri yemufi inoti haisi kuzoviga mutumbi wamuzvare Ali kudzamara vasikala avo vanovegweta remhuri iyi vaburitswa muusungwa. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, imwe nhengo yeCCC inozivikanwa zvikuru nezita rokuti madzibaba veshanduko vaGodfrey Karembera avo vari kupomerwa mhosva yekuita musarinya nekuda kukonzera kusagadzikana munyika vachinzi vaifamba muHarare vachikurudzira vanhu kuti vavhotere vaNelson Chamisa veCCC vanzi vagodzoka kudare muna ndira gore rinouya mushure mekubviswa kwaitwa nedare zvarakange ravatarira kuti vazvipire kumapurisa ekuguruve kaviri pasvondo rega rega kudzamara nyaya vari kupomerwa yapera kunzwikwa mudare. Vakarembera vati vafara zvikuru nekurerutsirwa kwavaitirwa nedare.
Maconditions mareporting conditions aya vachida kuabvisa, saka abudirira apera, handicharipota futi kubva nhasi. So vazochinja futi date nhasi futi mukoti, so ndakuya musi wa30 achava 19.
CCC inoti nhengo dzayo idzi dziri kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika pasina mhosva yadzakapara, asi bato rezanu PF rinoti harinei nemafambisirwo enyaya mumatare ukuwo hurumende ichiti munhu wese anomira nemhosva dzake mumatare zvisinei nekuti abuda mumbamani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mamwe madzimai ekuSenegal akawanda ave kuita basa rekuchera goridhe kuti vawane kurarama. Asi izvi zvinonzi zvave kukanganisa utano hwavo zvakanyanya. Kuchera goridhe kwakakosha zvikuru munyaya dzezveupfumi hweSenegal. Asi nyaya yekushandiswa kwemercury kuchenesa goridhe inonzi yave kupa kuti vanochera goridhe varware uye zviri kukanganisawo mamiriro ekunze. Mercury inokuvadza mapapu, chiropa, iyo inopawo kuti vanhu vasaone zvakanaka kana kunzwa, nekutiwo vamwe vashaya mbereko. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vatungamiri venyika yeUkraine vari kuedza kuti vagadzirise magwenya emagetsi munyika iyi mushure mekunge abhombwa zvekare neRussia mumaguta akawanda. Meya weguta guru renyika iyi Rekiv vaVitali Klitschko vanoti mudhorobha iri munzvimbo dzinosvika zvikamu 90 kubva muzana kana kuti 70% hamuna magetsi. We'll be right back. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa nezuro vakakurudzira mapato ose ari munyika kuti atsvage rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo dza 2023. Vanopikisa kunyanya veCitizens Coalition for Change vanoti munyika makaberekera ingwe sezvo vatsigiri vavo vari kurohwa. Asi ZANU-PF iri kuramba kuti iri kuita izvi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanomirira mbizo mudare reparamende vari nhengo yeCCC vaSettlement Chikwinya uye vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai Togarepi. Totanga kunzwa kubva kuna vatogarepi.
Ndoatingati policy yedu seZANU-PF hapana reason yekuti munhu kana achida rutsigiro kana achida political office anofana kuita mirizhonga kana kurwa nomunhu kana kumanikidza munhu. Kana uchida kutsigirwa, uchida kuti uvhoterwe, kungoenda zvakanaka semukomana unotsvaka musikana, hauimbi uchinomudzumburudza kuti ugokusapotwa. Kwete isu tinovimba nokuti kana munhu uchida rutsigiro, taura navanhu vezimbabwe zvakanaka, uwane rutsigiro rwaunenge uchida. Kana vachida kukutsigira kana vati havadi kukutsigira, siyana nazvo. Saka mutungamiri wenyika wakataura zvakadzika zvinoti munhu wese zvake anenzeve dzokunzwa ngaasiyane nemhirizhonga, ngaasiyane nezvinokonzera kuparadza atingati upfumi, propati yavanhu, upenyu hwavanhu, mufaro wavanhu. Vanhu ngatingoenda kunotsvaka rutsigiro takasununguka, tiri vana veZimbabwe, tiri chinhu chimwe chete.
Vachikwinya, munoti kudii nemashoko aya?
Dambudziko riripo Mbawa Blessing nderekuti zvinotaurwa nevakuru vakuru vezano kusanganisira naprezident wavo naivo vatogarepi vanova chief whip, government chief whip mudare reparliament vakazakara vari MP, hazvisiri zvavanosvika vachiita kana vasvika kumaruwa kwatinogara. ZANU-PF haigoni kukampeina pasina violence. ZANU-PF haichina chimwe chekuudza vanhu kuti tinogona zvakati, tinogona zvakati, isina kumbunyikidza vanhu. Elections dzikabuyuni vakaunza mota gumi nenhanhatu dzikarova vanhu, vanhu vakamanikidzwa kuvhota vachibva kugoni kunyora. Vakaenda kumatopo vakanorova vanhu, vakaenda kuinsiza vakanorova honorable gentleman Tofa. Izvozvo vakavhunika maoko ose ari maviri, vatogare kuvanozviziva theNP wavo vanogara mudare rimwe chete naivo. Vakaenda kuchirumhanzi vakanorova vanhu kuward 6. Vakabvako nhasi uno unyoro huno kumupandawana kwagutu, ZANU-PF yakaisa besi iri kurova vanhu, yakarova mudzimai wakansela weTPC. Mapurisa nhasi vadeedzera musangano wekuti vematongerwo enyika yaitionesane mirishonga yanyanyisa pamupandawana magutu mavanova MP ivo vatogarepi vavo. Kugokwekana maticha akanovhomorwa nemayute ezanu vachiinvigilata, vakarohwa pakarohwa mukomana weTPC anonzi Chacha. Saka ZANU-PF haigoni kukampena pasina violence.
Todzoka kwamuri vatogarepi.
Zvinotaurwa navachikwinya ndo anonzi manyepo. Tararama navakomana ava vachingotaura zvokunyepa. Evidence dzimwe dzatinoona dzavanhu vanoita violence, vanokokorodza vanhu, unoziva imi kunyatsime, kune vanhu vakapisirwa dzimba, kuna vanhu vakatostroka kusvika pakufa nenyaya yevhaiorensi. Zvinobudisa pachena vachitaura vachikonzera vhaiorensi. Ndozvandino mukuru wenyika, hatidi vhaiorensi. Kuti munhu ndowezanu-PF, ndowetriplec, ndowemdc, ndowechakazodero hazvina kukosha. Chakakosha manzi womutungamiri wenyika wati hatidi vhaiorensi. Kana unenge aita vhaiorensi ngaasungwe iye. Kana ari achinyepedzera kuti munhu weZANU-PF pachake iye ngaazvimirire. Zvinotaurwa kuti kwaagutu kuna kansela weTPC. Hatizi zvizii, ndatotanga kuzvinzwa navo nhasi. Hatizivi TPC inakansela kwagutu. Ndo zvinovavarira, zvinokrieta maproblemu. Vanhu nemhaka yekuti vanhu vanenge vachipareya zvokunyepa. Vamwewo vanoita dhirama rokutsvaka kuti vanzi vaparadzi, vakuvadywa kana kudini. Vanhu vanonzi vakavhunika maoko ofamba akaisa kana chiya chinonzi chikwekete. Inyaya dzose dzokutsvaka mari kumadhona. Nokuti madhona ano achitofunga kuti kuda munhu warohwa zvokwadi, ngaarapiswe, ngadi, voitawo mari. Ndo mararamiro avo, ndidzo politiki dzavo dzokusvibisa Zimbabwe. nekutaura zvisingararami. Vayo venzino zvikamwa vana vachikwinyara vanotoziziva kuti ivo nepati yavo ndo maauthors evioleni
vachikwinya.
Isusu setriple c Citizens Coalition for Change hatina ropa mumaoko, asi tine evidence yevanhu vedu vakaurawa vakakuvadziwa nezanupf. Vambo nemimwe vakaurawa nevanhu vezanupf musi wa 27 February 2022 parally yekubiga 4. Mapurisa akanyora gwaro rakabuda pachena rakatenderera nyika yose kuita sunga nhingi nanhingi vanhu vakasika 16. Nhingi ane chigaro chakati kuzano, nhingi ane chigaro chakati kuzano, nhingi ane chigaro chakati kuzano. Mapurisa iwavo ose zvavo epakweke central akadzingwa, vakabhiswa munzvimbo yekweke, vamwe vakaiswa kumarondera, vamwe kukadoma, vamwe vakaiswa kugwanda. Saka vezano ukava vachiti kana paitika violence iti mupurisa asunge munhu wezano, vanoziva kuti vanogara vakatovhundutsira mapurisa nechekare kuti mapurisa atye kusunga vanhu vezano vanoita zveviolence. Ndosaka tiri kuti isusu vatogareti vanoreva here kuti Honorable Jasmine Tofa vanouya muparliament vachiita drama kana vakaiswa plasta maoko, zvamakaona vachirohwa kuitiza zvikabuda pazvivhitivhiti zvikabuda pamasocial media, nhasi muparliament vanga vakatoisa maplasta maoko.
Vanomirira mbizo mudare reparamende vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaSettlement Chikwinya vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kune vanokokera ZANUPF mudare reparamende vapupurai togarepi vari muHarare zvakare. Iko zvino tombokupai nhau dzemitambo. Totanga kutarisa zviri kuitika pari zvino kuWorld Cup. Kune mutambo uri kutambwa iko zvino pakati peportugal neghana. Mutambo uyu wakamira wakadai: Portugal 1 Ghana 0 kwapera 69 minutes. Pane imwe mitambo yambotambwa, Switzerland yarowa Cameroon 1-0. Kuchitiwo Uruguay yaita mangange 0-0 neSouth Korea. Maskati manheru anhasi nenguva dza9 PM kunenge kuine mumwe mutambo pakati peBrazil neSerbia.
Zvinhu zvinofadza zvikuru kuona madzimai achiendawo kunobata mitambo kuWorld Cup. Zvinoratidza kuti madzimai ari kuramba achikwirira mumaitiro avo mumutambo wenhabvu. Zvinofadza kuti pakati pemadzimai matatu ari kukata, panewo mumwe chete ari kubva kuAfrika. Zvinhu zvinofadza zvatinotarisira kuti zvichapa shungu kuvasikana vechidiki vane tarisiro yekuvavo ana muzvinapembe venhabvu. Asi zvakadarozvo, kana wotarisa semunhukadzi weZimbabwe ane hanya nerudo nekutambwa kwenhabvu yemadzimai muZimbabwe, unonzwa mwoyo uchirwadza nekuti panguva dzakadai patanga tichitarisirawo kuti dai zvinhu zviri kufamba zvakanaka mumutambo wedu munyika, zvikada tingadai tatinowo munhukadzi ariko kukata ari muzvinapembe, kana kuti ariwo mumwe vevari kuona kuti nhabvu dziri kumitambo iri kutambwa sei kukata.
Makatarisa mamiriro akaita mutambo wenhabvu wemadzimai muZimbabwe, zvinhu zvakamira sei pari zvino?
Mutambo wenhabvu Zimbabwe zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka kuburikidza nekumbomiswa kwatakaita kubva muFIFA. Asi izvi kwakungondo kwekupedzesera kwenyaya. Madzimai agara anga angori mumashure, kune nyaya iri kunetsa izvozvi isati yanyatsopera yekuti vanhukadzi vana muzvinapembe vemuno vakapa chichemo chekuti ivo vaibatwa zvisirizvo.
Avo vanga vari vaimbova sachigaro wenhabvu yemadzimai munyika musangano reZimbabwe Women Football, amai Miriam Sibanda vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 nezvenyaya yemadzimai ari kubata pembe kuWorld Cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gaina Sibanda munhau dzeIsindebele.